Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikumi 22 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masimuka mhepo yekubva yaakutoita kunge shani. Mari inoda kugutwa. Zvino vanhu vakaba vasingagutwi kana kuita munhisi wayo mari. Kana mutohanywa zvekuti anewadzira wokudya toga kana kuti vatoga zvinorwadza.
Advocate Nelson Chamisa votaura neStudio 7 nezvenyaya yehuori watekeshera munyika. Sangano reAtuz rinoti mumwe murayiridzi akaremara akarohwa zvakaipisisa ari maoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti
munhu ngaamanga toita mainvestigation. Ndo zvatinokurudzira, ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavazvitemo zvavo kuna Commissioner General.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Advocate Nelson Chamisa vanoti uori huri kuitwa munyika huri kukonzerwa nekushaya utungamiri zvinokonzerwa nekubirira sarudzo nekutonga nedemo. VaChamisa vataura mashoko aya paine mhosva dzeuori dzinonzi dzakaparwa nevamwe vakuru muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, uyewo kubiwa kwemari yehomwe yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekutengera varombo mbudzi kana kuti Presidential Goat Scheme. Mari idzi dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye kuZEC kune mari isina kufambiswa zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti 90 million. Muzvina bhizimisi vaWikney Uchivhayo nemumiriri wemabhuku mudare reparamende vasipotisa kupwanya nevakuru veZEC nevasori ndevamwe vari kunzi vakabatwa mumambure enyaya iyi. Asi veZEC vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiramba kuti pane mari yakabiwa uye vachiti havasi kushanda navachivhayo. Taedza kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vachivhayo navasakupwanya, asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Kunyaya yembudzi kuri kupomerwa vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million United States dollars. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakati iri kuongorora vaChimombe navaMpofu, asi magweta avo anoti havasi munyika. Mukuziya nezvenyaya dzeuori idzi tabata vaChamisa.
Ndinonzwa vamwe vachiti takachibata kuti chii, takabata munangagwa kuti chii. Isu hatina zvekuti chii, tiri kuti nyika inei kuti iende mberi tisu Zimbabwe yacho, tisu vanhu vacho, kukanya urangana. Hakuna unogona kurimona ari ega. Panotoda vane tsotso, panotoda vanoshukudzira huni kuti shamba kodzi ibve nyika iwane rugare. Tarisai muone hazve over 5 million vanhu vemuZimbabwe vari kunzese nyika, vanhu vari kutiza nyika yavo ichipikirwa. Zvinorwadza kuti vanhu vanotapwa, vanhu vachibatwa unapwa, vanhu vane nyika yakapfuma kudai, vanhu vane nyika ine upfumi hwakapuwa naMwari, vanhu vanodanana, vanhu vane rudo, vanhu vakadzidza, vanhu vane mwoyo murefu. Izvozvo ndezvatoda tigadzirise nyika yekwedu imbokwanisawo kudya rinopisa, tikwanisawo kumbodya tichiwana kuti taakumbopukuta muromo. Wanoonawo nehuchi hwenyika ino, ndozvatiri kuda chete.
iyo nyaye dzviya masimudzai uri kunyatsorwiswa here munyika umva chamisa semoni renyu pangaitwa sei?
Masimuka mhepo yekuba yakutoita kunge shani zvarinoita zvokuti mari inoda kugutwa, zvino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhiki wayo mari kana kutohanywa zvichiti anehwadzira wokudya toga kana kudya toga zvinorwadza. Tarisai muone manyaya dzakaitika kunana Zeki uko, zvinonyadzisa kusemesa kuti unoona vanhu vachizama kuzvita vanhu vanoziva zvavanoita asi vachipira nyika zvinotyisa kudai.
Mungatsanangura ipapo?
0-0-3 negold mafia, mari yanga inopiwa yegoridhe inotyisa, nelithium inopiwa inotyisa, neplatinum inopiwa inotyisa, tine chrome inopiwa izinotyisa. Toitawo mamwe matenda anenge achingoitwa imomo mumakambozuva kana pakambotaurwa paya paya pachitaurwa yecovid iyaya yakanga yanetsa yayana drugs gate. Mari iri kupiwa munyika muno inotyisa. Ndakambotaura navamugabe rimwe gore ndiri mukabhineti vanga varimo vamiridzi anozviziva nanevana munangadzi vanoziva, ndikati mari yenyika inode taingoichengeta zvakanaka taigona kutoshandisa kuti tine tichingonyika takagara tichigona kufudzirwa mombe nevanobva kune dzimwe nyika, vamwe vachisuka ndiro, vamwe vachiita zvakawanda zvekushandirawo nyika kuti iite zvakanaka. Isuwo muno muzimbabwe zvizvarwa neupfumi hwatakapuwa namwari takangogara nekuti takapuwa rifa renyika, tine nhaka inonakidza yamusiya namusiya, asi hatigoni kuiziva zvakanaka kana tisina kugadzirisa nyaya yekutungamirirwa kwenyika. Dzakabhiridha zipi yakaruza inga kugadziriswa kuti tidzorere nyika pachimiro chinoonekwa muno musadhaka. Saka zvakaitwa pasouth africa chidzidzo kuti vanhu havapokani, vanhu vanounzana pamwe chete vounganidza pfungwa voita chinhu chenyika yose vobatanidzana varamaposa apa vakagona vapo hongu nezvimwe zvandinofunga wirani nazvo zvinotendedzwa, asi apa wakuita chasei hombaro tinozvitenda okaizvo nekuti pane chavakaitawo chinoratidza kuti chinhu chakanaka.
Ndepapi chaizvo pamunopesana navo?
Pandinopokana navo inyaya yakaya kushamwaridzana nehama dzangu dzekuti chero vaita chinhu icho kuti vanobata chibharo vanongoti yes danda nayo chatai kubhinya hatisi kuroora kusengabera uchatendedzwi. Zvinhu zvose zvinoda kuti vanhu vange vachiwirirana nekuyanana kuti tinge tine wanano yakasimwa yakamira yenyika nyika ichienda mberi.
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kubatawo mutauriri wezanupf vafarai marapira nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba, asi nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kuronga kukwidza mapurisa kumatare richivapomera mhosva yekurova zvakaipisisa imwe nhengo yesangano ravo vari murairidzi akaremara vaRonald Hondongwe. VaHondongwe vari pakati penhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe dzakasungwa muHarare nemusi wesvondo pazuva rekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Urongwa uhu hwaiitirwa pamba pevari kufanotungamira chimwe chikwata chebato reCCC vaJameson Timber avo vakabva vasungwavo. Vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara mushure mekurohwa nemapurisa uye vamwe vakatoendeswa kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weAtuz vaRobson Chere.
Hatisi kufara nezvakaitwa kuchikora kodzero zvememba yedu kwaRonald Hondongwe kuwasunga pasiri pamutemo pamwe nekuvarova nekuvambunyikidza nekuramba vari mutorongo panguva inoyi apo vanofanirange vachidzidzisa vana vakatyorwa mutemo zvakanyanyisa uye sesangano romirira varairidzi. Nyaya iyi vachingopiwa bhiu taakutanga zvekare kuti tinge tichiti ainopera tichasungisa wese vanga vari involved nyange mapurisa avo vakakuvaretsva kutyora kodzero dzavo nekuti tinoona kuti vaHondongwe vakakuvara zvikuru uye munhu agara anorarama neurema.
Mungataura kuti vakakuvadzwa pai uye vane urema hupi?
VaHondongwe vakawanikwa vacharohwa zvikuru muviri wose zvokuti kuti wanoshandisa rimwe gumbo ratinofira asfisha nemuti rimwe gumbo rawo rakagara risipo uyezve nerumwe ruoko saka gumbo ravanoshandisa racho rinovabatsira kunge vachifamba rakatyoka zvekare uye rine simbi dziripo dzikanovakanganisa futi nyama dzavo dzemuviri zvekuti pari zvino vari muyatinoti critical condition vari panguva yakaoma upenyu hwavo huri panguva yakaoma zvakanyanya zvokuti vakabuda totomhanya navo kuzvipatara vanenge vachanga vachaonekwa nanachiremba
vari kubatwa sei vari mutirongo
tichitaura navo patakavaona kumatare pamwe nepatakatumira magweta nekunovaona zvekare ukokoko vari kuti vari kumbunyikidzwa kunyange pokurara chaipo chaipo semunhu ane urema anofanenge achipiwa pokurara pane speci yakanyanya asi havasi kukwanisa kuti vasiri kurarayo uyezve havasi kukwanisa kunge vachipirwa kunyange mana chiremba vomumajeri vanovaona kukuvara kwavakaita nokuwedzera kukuvara kwavakaita uye zvekare kuti hapana chikafu chakatarukana chavari kuwanikwa vakupiwa mukati metorongo mavari
Munyori mkuru weAtuz vaRobson Chere vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wemapurisa, Komishna Paul Nyati, avakurudzira kuti vose vanenge vachipomera mapurisa mhosva vamhangare kwete kuenda pamadande mutande.
Kana pane zviri kunzi zvakakanganisika nemapurisa, vacho vari kutaura nyaya iyoyo vakangurutaura here nekomishina general kuti komishina general vezimbabwe republic police tine nyaya yakayaka
ehe saka vanenge vaine zvichemo ndo zvamunokurudzira kuti vaite nemapurisa
izvozvo chaizvo chaizvo challenge yatina ndeyekuti vanhu vanoenda pasocial media vanobatisurprisingly vanenge vasina kusvitsa nyaya iyoyo kuna komishina general of police
asi vanenge vabatwa vacho nemhosva mapurisa vanorangwa here komishina
chekutanga blessing pane munhu ngaamhangare oitwa mainvestigation ndo zvatinokurudzira ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvichemo ngavazvichemo zvavo kuna komishina general ende ndinoziva kuti zvinotambirwa
mubvunzo wekupedzisira komishina Nyati vanopikisa vari kuti vanenge vaakurambidzwawo kuita musangano nemapurisa nguva dzose zviri kufambawo sei ipapo
blessing ndofunga mubvunzo iwo unogara uchingondibvunza nguva yakawanda nyaya iripo munyika mune mitemo wemopa anoda kuita musangano anofanira kutevedzera mitemo wemopa zvinozikanwa izvozvo kuti mitemo misangano yese inofanira kutevedzera nyaya dzemopa zvichiitirwa kuti kana pakazoitika zvinhu zvinenge zvanetsa zvinenge zvichizikanwa kuti papane musangano wakamira wakati tikutaura pamuri kuita kuti pane munhu ava ane zvichemo ndosaka tichikudzira kuti ngatiitei zvinhu zviri pamutemo ngatiteedzerei mutemo wemopa kana tichida kuita misangano yezvematongerwo enyika
asika vari kutiwo komishina vakazivisa mapurisa vari kubva varambidzwa kuita misangano yacho
misangano iri kungoitwa blessing taura chokwadi vanhu vanenge vateedzera mitemo vakateedzera maprocedure acho musangano vanongoita
mutauriri wemapurisa komishina Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vakuru vehurumende yeHamas iri kutonga mudunhu reGaza vanoti vanhu makumi mana nevaviri vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi vanhu ava vanonzi vabhombwa vari mudzimba dzavo asi mauto eIsrael aburitsa mashoko achiti abhomba dzimba dzevanopfurukidza mwero pechikwata cheHamas dare rinotonga mhosva dzehondo pasi rino reInternational Criminal Court rinoti riri kuda kuti mukuru wechikwata chinopfurukidza mwero cheAnsar Din Islamist Group Iyad Agali wekuMali asungirwe mhosva dzekuponda vanhu muhondo dzaanonzi akapara kubva muna 2012 kusvika muna 2013 iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namavelas muhlanganya uye westudio 7
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukurona muzvare Diana Kuvea vanova ivo mutungamiri wechitungwiza Residence Trust. Muzvare Kuvea vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvirongwa zvichawanikwa izvo zvichibatsira vagari vemuchitungwiza nyanya madzimai nevanasikana. Mungatitsanangura kuti zvii zvirongwa zvamakatarisana nazvo munguva inotevera.
Svondo ratakatarisana naro tichisangana nemadzimai echidiki muvhuro. Chitatu tosangana nemadzimai nevarume zvakasiyana siyana. Chatiri kusanganira inyaya yekuti tine zvirongwa zvekukurudzirana maererano nenyaya dzeservice deliver. Tine matambudziko akawandisa muno. Hatina dhamu redu remvura, tiri kutenga mvura ende mamadzimai ari kuabhiswa kumabhoho. Kuzvibhorani kuri kubhadhariswa mari yekuti havakwanisi kana kuti titenge mvura yekushandisa pazuva. Uye kune vana vari kunzi vari kubatwa panhengo dzisakafanira kuzvibhorani kuvachida kuti vakwasike kupuwa mvura. Saka ndoo dzimwe dzenyaya dzatichatanga. Uye zvekare nyaya yemadavamira tichiita munomuguta semadzimai nenyaya dzemasuweji dzekushaikwa kwemabasa zvinova zvakonzera vana vedu kuti vange vachinwa zvinodhaka kana kuti vachiita zvemadrugs zvakanyanyisa munomuguta. Kwoitawo zvekareyo dambudziko rekushaikwa kwemabasa. Taita dambudziko kuunity l kuchitonzi kuna First Street uko kuri kusangana kwavana vechidiki vari kutonzi kubva mumafomu 1 form 2 vari kumira murodhi usiku vachitengesa miri nekuda kwenhamo dzemari zvekutoti madzimwe dzimba atomalodhi havachatoda vanhu vanorodhi hazvoya zvekubhadhira kupera kwemwedzi atomalodhi kuunity l. Saka tirikusangana zvekazima dzinoo kuti tironge tione kuti taenda panzvimbo ipapo tinoratidzira uye tobatsiranawo nakansela wenzvimbo pamwe chete nemapurisa.
Musangano uyu muchange muri kuuitira kupi uyezve wakakosha sei nyanya kumadzimai anogara imomo muchitungwiza?
Musangano uyu tiri kuitira kuzengedza appointment zengedza East Constituency. Wakakoshesa tiri kukoka madzimai ese kuti auye uye zvekare vanokwanisa kutibatsirawo kusponsa zvirongwa izvi kuti tizviite constituency yega yega. Tine 5 maconstituency akapa tiri kuita muzengedza East Constituency kuzengedza 4 kuti vauye madzimai tizvitaurire tizvinzwire matambudziko atiri kusangana nazvo. Mushure mezvo totakura matambudziko acho kana tikwanisa kuti tibatsirwe kuminister of local government zvikwanisa kubatsirwa kumaminista akasiyana siyana. Totiwa matambudziko etinosangana nevakuru tonzwa kuti vanokwanisa kutibatsira sei.
Tombotarisa iwo madzimai emunzvimbo iyi mataura zvakare kuti pane rimwe dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka zvakamira sei?
Kutaura chokwadi iri ndiwo dambudziko rimwe hombe rakurisa rekutokura. Chiri kunetsa ndechekuti zvinodhaka chiri kubatsira munhu wese kubva kumadzimai atokura. Vamwe ndo vari kutengesa zvinodhaka zvacho kwoita mayouth ari kuswera mumabhridji vasikana nevakomana vazhinji aende zvatambudza. Vamwe ari kufuma chavo vakarara mumarodhi. Zvandambotaura zvekuti zvinodhaka izvi ndo zvimwe zvakonzera kuti vana vechidiki vasikana nevakura vari pakati pemazera kana kusvika kuna na 30-32 vamwe kutokura kupfuura ikoko vakuwanikwa vachitengesa miri vachinwa izvo zvinodhaka. Havasisi hanya nemiri wavo, havasisi hanya neutano nekuda kwezvinodhaka muguta muno. Mapurisa ehe takatombotaura nemapurisa akauya akabatabata asi haa hapana chiri kuchinja. Zvichitoenderera mberi zvekutoti ukatozikanwa kunzi waripota kumapurisa unouya uchivhiringiki kudzimba zvekutoti vazhinji vanoto madzimai mudzimba kuti vana vedu vari kufirapo. Asi kuti vaende unoripota havasi kuripota vanosiyana kuya uzokuzochikidzirwa uzopfanyiwa mudzimba ana upisirwa mudzimba. Saka ndo dambudziko ratinaro. Saka taitoku takatokumbira mapurisa kuti vatiitiwo rinhadzi rekuti tive mawhistleblower tongopota tivapa information tisina kutaura mazita kana kusvika kupolisi tinovhura mabhuku. Ndo dambudziko aiwa rakakurisa ende raparadza dzimba zvisingaiti nyaya dziri dzezvinodhaka.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
tinotenda Marvelous iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko riri kukonzerwa nezvipfuwo zviri kuregererwa zvichifamba mumigwagwa usiku zvinonzi zviri kukonzera tsaona dzemumigwagwa dziri kutora upenyu hwevanhu mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nedzimotokari Repassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath takatanga nekuvabvunza kuti dambudziko iri rakakura sei
nyaya yezvipfuyo zviri kuregedzwa zvichienda mumahighway inyaya huru inyaya inokonzeresa tsaona zvikuru uye zvekare zvipfuyo zvinoparara tinoti zvipfuyo ndohupfumi vanhu vatema vanoita zvekurima kazhinji kacha
saka imi zvii zvamuri kukurudzirawo sesangano
isu tinongokurudzira varimi kuti vange vachichengeta zvipfuyo zvavo kumatanga avo kana kwadoka vanoenda vonoisa zvipfuyo mumatanga vasakaisidzire zvipfuyo zvinogona kukonzera tsaona pamugwagwa
takamboona kuti hurumende yaitora matanho ekudzivirira njodzi dzakadai ichiisa waya kana fence kudzivirira zvipfuyo kuti zvisapinda mumugwagwa zvichiri kuitika here izvi
hongu hurumende yakamboisawo fence asi fence yakazobiwa nevanhu nekuda kwenzara vanenge vachida kungotengesa zvinhu zvokuba isusu sesangano repassenger association tiri kukurudzira kuti vanogara mumahighway vaone kuti mombe dzavo dzachengetedzwa here pamugwagwa apa vadzichengeta mombe dzavo vadzisa matanga kana kuisa fence varungu vanga vaine mapurazini iyayo vaitoziva vakanga vakatoisa fence pamugwagwa kuti zvipfuyo zvisapinde mugwagwa tinongokurudzira kuti hurumende imanikidzire varimi vese kuti vange vachiisa fence kana vachigara pedyo nemugwagwa kuti vasazorasikirwe nezvipfuyo zvavo
imiwo sesangano hamuna matanho amunokwanisawo here kutora ekudzidzisawo ivo vanogara pedyo nemigwagwa kuti vange vachichengetedzawo zvipfuwo zvavo
isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tichange tichingodzidzisawo nekutaurawo kuti pange pachitorwa matanho pakuona kuti zvipfuyo zvadzivirirwa kubva mutsaona uye zvekare kuti vatyairi vave nehanya pamugwagwa kana vachityairo vavo dziri kuti nzvimbo yakati inokwanisa kuwanika zvipfuyo voderedza ingangoti spidi pakufamba kuti vanogona kuzongomira mushure mekunge vaona zvipfuyo izvi nzvimbo dzinowanika zvipfuyo dzinotozikanwa kunyanya kumatebeland nekumidlands zvipfuyo zviri kungosiyiwa zvichingofamba nemugwagwa madere ajejina varimi vasingatore hanya ivo vanoziva kuti imhosva kuti zvipfuyo zvinge zvichienda mumugwagwa vanogona kutosungwa saka panozoitika tsaona idzodzi ivo vavazoda kubuda pachena kuzotaura kuti imombe yangu yatsikwa zoti vanogona kusungwa nokubhadhariswa mafaini saka ngatichengetedze zvipfuyo zvedu inovapfuma yevarimi kuti zvisatsikwe pamugwagwa ipapo uye zvekare zvisazoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu pamugwagwa
shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva vaGoliath
kazhinji tsaona inokuvadzisa vanhu vasina mhosva vanhu vange vari muduta vanhu vanhu ivo vanokuvadziswa vanenge vasina mhosva kana kuti mutyaira unoti vanozongoona zvipfuyo zvavapamberi saka tongokurudzira varimi kuti vange vachiora matanho kuona kuti zvipfuwo zvavo zvakachengetedzwa uye zvakare hurumende inofanira kumanikidzira varimi vanogara munzvimbo idzi vange vachiisawo fence vasazorasikirwa nemombe dzevarega rega sezvatikusangana nazvo pamugwagwa yehighway nemimwe
manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC
tinotenda Jonga iko zvino tochinzwa pamire hurumende yeAmerica pama basa ehutororo arikuitwa nechikwata chinopfurukidza mwero cheHouthi muYemen.
Musi wechikumi 7 vapanduki vechiHouthi muYemen vakarwisa misha nemahofisi zvevashandi vesangano rinopa rubatsiro reUnited Nations vane chitsama vamiriri vedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira. Vakapamba vanhu vangasvika kumakumi mashanu vese vari zvizvarwa zveYemen vachiti nhapwa idzi dzaive vamwe vevasori vanoshanda neAmerica pamwe neIsrael. Chikwata chevasungwa ichi chinobatana nevamwe vane huwandu vakapambwa nechikwata cheHouthi. Kunyange hazvo chikwata chemuYemen chine hutsinye ichi chakaregerera nhapwa zana negumi nenhatu muna chivabvu, vazhinji vavo nezvikonzero zveutano hwavo. Chichakachengeta vamwe vanhu vane chitsama vachakapamba mukati memwedzi yadarika kana makore chaiwo. Mumwe miriri weAmerica kuUnited Nations anomirira nyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at UN vaRobert Wood vakati vanoshoropodza kuchengetwa uku vachiti vanokurudzira veHouthi kuti varegerere vasungwa ava nekukasika, vakati America inoshushikana zvakadzama nemashoko ekuti vapanduki veHouthi vakachengeta muusungwa vashandi vemasangano eUnited Nations vemuYemen, vamiriri vedzimwe nyika, vemakambani akazvimirira, vemasangano ekunze nevemasangano akazvimirira. Vari muusungwa ava vanosanganisira vashandi gumi nevatatu veUnited Nations. Ambassador Woods vakati America inoshoropodzawo zvakasimba matanho eHouthi ekushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zviri muusungwa zviri kushanda pamwe nezvaimboshanda ichizvimanikidza kureurura pamaterevhizheni. Vakati chokwadi chiripo ndechekuti chikwata cheHouthi chachengeta vanhu ava muusungwa zvisina chikonzero kwemakore anodarika maviri nechidimbu, vachiti kuchengetedzwa kwavo muusungwa pamwe chete nevashandi veUnited Nations kuzvidza tarisiro yepasi rose. Vakati vose vanofanirwa kubudiswa muusungwa izvozvi. Yemen iri pakati perimwe rematambudziko emagariro akanaka evanhu makukutu mupasi rose. Kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi vemasangano anopa rubatsiro kwakafanirwa kukonzera matambudziko makuru mukutakurwa kwerubatsiro kuendeswa kuzvizvarwa zveYemen, vazhinji vavo vari kuda rubatsiro nekukasika. Ambassador Woods vakati nyaya yerubatsiro muYemen yaramba yakaoma uku vanhu vemuYemen vanoda rubatsiro runobva kunze iye zvino kudarika nguva dzose. Vakati kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi veUnited Nations nevamasangano akazvimirira kunokanganisa mabasa emasangano aya ekupa rubatsiro. Ambassador Woods vakati zvakadaro zvakare veHouthi vari kutsvaga kushandisa manyepo kuhandisa kukundikana kwavo kuwanisa zvizvarwa zveYemen zvavanoda zuva nezuva. Vakaenderera mberi vachiti zviito izvi zvinodana mibvunzo yekuzvipira kweveHouthi kuitira zvizvarwa zveYemen zvakakodzera kuti vaite, asi zvinoratidza chinangwa chavo chekuendesa mberi zvido zvavo. Ayo akari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muYemen zvichikonzerwa nechikwata cheHouthi. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Bikita Minerals 2 Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 2 Herentals 1, Tiro 1 2 Arena Movers 1, FC Platinum 1 Simba Bora 0, ZPC Kariba yaita Mangange 0-0 ne Bulawayo Chiefs. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kuri kupa kuti uori hutekeshere muZimbabwe. Sangano revarairidzi reATUS rinoti mumwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisisa nemapurisa ari muusungwa. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti kana paine anenge aine chichemo anofanira kumhangara kuhofisi yemukuru wemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku vi.